Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 23, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vanobatana nevamwe venyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva revashandi vehurumende vemuAfrica reAfrica Public Service Day, vachichema kuti mihoro yavo nemashandiro zvifambidzane nevamwe vemuAfrica. Bato re Citizens Coalition for Change riri kufanotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube rinoburiswa muhofisi yekubulawayo nebato reMDC riri kutungamirwa naDouglas Ngonzora. Dzimwe nhengo dzesangano revatsigiri venhabvu munyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association dzorwira utungamiri hwesangano iri svondo rimwe chete vakaumba sangano iri mushakavhuva eDimboma Nyatanga vavigwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vemunyika vabatana nhasi nevamwe vashandi vehurumende muAfrica kucherechedza zuva revashandi vehurumende vemuAfrica reAfrica Public Service Day, vachikurudzira hurumende kuti itarisise mihoro yavo pamwe nemashandiro avo kuti zvifambirane nedzimwe nyika dzemuAfrica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vaMoyo vakaudza bepanhau reHerald kuti zuva iri rinoyeuchidza vashandi vehurumende nezvekukosha kwavo sechiso chehurumende uye kuzadziswa kwezvinangwa zvebudiriro yenyika. Mhemberero dzegore rino dzaitirwa kwaMutare pasi pedingindira rakanangana nekuendesa masimba kuvashandi vehurumende senzira yekusimudzira Africa mu21st century. Zuva iri rinocherechedzwawo neUnited Nations pasi rose. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyore mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga.
Taungana zuva ranhasi paMutare, rindo zuva rekupedzisira remazuva mashanu nemhemberero idzodzo. Aiwa, taripemberera zvakanaka, tatiripo vashandi, maministri ose, vakuru vehurumende vanoonawo nezvavashandi. Nesuo vanomirira vashandi tavane nguva yekucherechedza zuva iroro zvakasimba.
Tiri kuona kuti sevashandi macherechedza svondo irori muri mukunyunyuta panyaya dzemihoro, pane zvimwewo here zvataurika pamusoro pekugadziriswa kwemashandiro evashandi?
Sidingindira rezuva iroro gore rino rarakanyanya kurerekera kune zvekuti vashandi varambe vachingodzidza, vasangoti zvavakadzidza zvakatodi zvakatokwana, nokudzidzirawo kushandisa matekinoloji manyowani zviriko mazuva ano zvedhijitaro and what have you. Saka isusu senguva dzose mukana watapuwawo kuti titaure, tataurawo nezvemunyiko dzedu maererano nemabatirwo anoitwa vashandi, zvikuru zvakanangana nemihoro yavo. Kuti aiwa, izvozvo izvozvo kuti zviitike zvinodawo iwo vashandi vacho vachipedzedzwawo nokupuwa zvakakwana.
Ko, hurumende yati nechichemo chenyu icho chamasimudza pazuva rakakosha kudai?
Vakuru vehurumende vanga varipo havanawo chandanzwa chavataura chokuti vatipe tarisiro yekuti kuda pane zvimwe zviri kugadzirwa kuti zvinhu zviite nani. havana kunge tatarisa kuti iroro tazvara.
Imiwo sevashandi ndezvipi zvimwe zvamungati dai zvagadziriswa muchienzanisawo nemashandiro ari kuitwa vamwe vashandi vehurumende muAfrica?
Zvakawanda zvatinogara tichingotaura kuti zvinodiwa kugadzisa chiemerera chemushandi. Kana ndikarwara ndokwanisa kunorapwa, ndiri kugarawo muimba yakanaka. Kana ndichiendawo kubasa, ndinoenda kubasa ndichifambawo zvakanaka. Ndo zvinhu zvatiri kutaura izvozvo zvakafanana nekuti vanhu vawane dzimba, vawane chifambiso, vawane zvese zvinoita kuti munhu anzi munhu. Zvikuru kana ari munhu anotoshandira vanhu, vanhu ndo vanofanirwa kumudi kuchengeta. Saka isu tinongoramba tichingokohomedzera ipapo.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDelft Dzatsunga vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change riri kufanotungamirwa namusvinafundo Welshman Ncube rinonzi rakaburiswa nebato reMDC riri kutungamirwa navaDouglas Mwonzora muhofisi yaranga richishandisa kuulawayo. Chikwata chavaNcube ndicho chikwata chine vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTripleC vaSengezo Shabangu. Imwe nhengo yechikwata ichi vaAlbert Mhlanga vatenda kuti bato ravo rakaburiswa muhofisi vachiti chinhu chagara chichizivikanwa kuti havana mahofisi avo sebato asi kuti vanoshandisa zvivakwa zvevamwe vachibhadhara mari. Ngatinzwei vaMhlanga vachitsanangura.
Ndinotenda vajonga. Ichokwati kuti vaMonzura vatora building iyaiya yange iri pati yeCC. Building iyaiya yange isiri yepati pese, yange iri yekampani inonzi Lafonic. Lafonic yacho ndiyo pati yacho ine madirectors. Mamwe vacho vanoshanda nababa Monzora, saka obvious vanonge vachisimpasaiza nababa Monzora. Saka isu teCC tairenta.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti munge muchibviswa pamahofisi apa?
Varidzi vepati vatora building yavo nechikonzero vaiti hatasingabhadhari renti, izvo zvavataura. Kana muridzi webuilding akudzinga usingabhadhari renti, saka ndiko takabva, because mabuildings ese tagara tichirenta, saka ndizvo zvaitika. Saka isu haiwa tiri vanhu vemutemo, hatisi kukakavadzana nevanhu.
Saka mati mawana kumwe kwekuenda here sebato reTripleC?
Tiri kutsvaga maofices. Obvious tofanira kuti tive nemaofices, because as a party we must have offices kwakunokwanisa kuti vanhu vanopinda musangano and nemacorrespondence anoenda ikoko. Tichataura navo kana tichitaura kana kuti titsvage somewhere.
Vanga vari nhengo yechikwata cheTripleC chiri kufanotungamirwa namusvinafundo Welshman Ncube vaAlbert Mhlanga vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Tabatawo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDC riri kutungamirwa navaDouglas Mwonzora vachengeta iguta. Vanoti sebato vakashandisa matanho yematare edzimhosva kuti vakwanise kutora mahofisi avo zvakare.
Dambudziko remahofisi harina kutanga nhasi mukomajonga. Rakatanga paya pakarangana vamwe vedu kuti vaumbe bato idzva reTripleC vachibuda mumusangano wevanhu veMDC. Munoyeuka takatomboita dambudziko rekupomerwa nevarevi venhema vachiti mudhuri weHarvest House watorwa namasoja namapurisa. Ndiro dambudziko rimwe chete ratiri kusangana naro nhasi, rekuti mahofisi ose kumaprovhinsi ese enyika anotaura iwo pamapepa kana kuti matitle deeds kuti MDC. Vatungamiri vemapato vanouya vachienda asi bato rinosara. Zvichireva izvo kuti vatsvangira havaigona kuti vatore mudhuri vachiti ndewavo, vachamisa havaigona kuita zvimwe chetezvo kunyange naDr Kupe, zvimwe chetezvo navaMonzora muzuva ranhasi. Vakafuma vasipo, midhuri iyoyo kana kuti mahofisi iwayo anoramba ari ebato reMDC. Zvino hurombo kuti vamwe vedu havana kugona kuzvinzwisisa izvozvo, vakatora kunotyora mutemo vachirambira mumidhuri mumahofisi ebato reMDC ane matitle deeds.
Tiri kuona kuti haisi hofisi yeulawa yechete yanga ine mutauro. Muchaita sei nemamwe matunhu?
Izvi tichazviita kunyange nemamwe mahofisi, nekuti kune mamwe maprovinsi tichitori nedambudziko rekuti kune vamwe vedu vakabuda mumusangano weMDC vachiri kuramba vakangobatirira chete vachiti aiwa ndezvedu asi ndezvevanhu muchidimbo. Saka isu sebato rinotya bumbiro remutemo, rinotya simba riri muvanhu, takateera gwara rekuti tiende kumataro edzimhosva tipiwe maeviction ekuti tikwanise kuwana mahofisi edu iwayo. Inhema kuti mahofisi aya anga achibhadharwa kana kuti vanga vachirenda, hazvisirizvo. Mahofisi aya magwaro anotaura iwo kuti ndeye MDC.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDC riri kutungamirwa navaDouglas Mwonzora, vachengetai guta vari parunare muHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya waWilliam Ruto vati vagadzirira kuita nhaurirano nezviuru zvevechidiki zvakaratidzira nyika yose svondo rapera zvichipikisa urongwa hwekuda kukwidzwa kwemitero. Izvi zvaziviswa nemumwe mukuru muhofisi yavo. Vachitungamirirwa zvikuru nevakazvarwa pakati pa 1990 na 2010, avo vanga vachiburitsa pamadande mutande kuratidzira uku. Kuratidzira uku kwakabata hurumende yakavarayirwa apo kunyunyuta kuri kukura pamusoro pemitemo yezveupfumi yavaRuto. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro navasimba rashehunzvi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vahunzvi vanotungamirira chikwata chevechidiki chinosimudzira vamwe chemarondera Hub of Global Shapers Community, uye vakatanga sangano reAdvocacy in Action Zimbabwe rinosimudzira zvekare vechidiki. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tichange ndiri kuUniversity of Delaware iri kunonzi kunyowa. Zvimwe zvezvinhu zvatichange tichidzidza zviri pamusoro pekuvandudza utungamiriri hwedu sevechidiki, kuti tingaita sei kuti tive vatungamiriri vakanaka, tingaita sei kuti tive vatungamiriri vanounzawo zvinhu zvakanaka mukati menyika dzedu. Then chimwe chatichange tichidzidza nezvacho ndechekuti tingaita sei kuti tigonewo kuzvivandudza maererano nemainteractions atinoita nevanhu vakasiyana-siyana, tichisangana nevanhu vari kumaorganizations akasiyana-siyana vari kuita mabasa akasiyana-siyana, tichidzidza kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei, uye nesuwo mukati memabasa atinoita tingazviite sei.
KuZimbabwe uko munomboita nezvei zvaita kuti muwanewo mukana wekuti mupinde muchirongwa ichi?
Tinonyanyoshanda nemaorganizations maererano nekuwaniswa kwemikana kwevechidiki, kunyanya-nyanya mukana iri munyaya dzeupfumi, kana kuti zvatingati social and economic justice issues. Kuti tingaita sei kuti vechidiki vaonewo mukana yakaenzana, tingaita sei kuti vechidiki vaonewo mukana mukati mekutungamirira munzvimbo dzakasiyana-siyana, uye tingaita sei kuti vechidiki vavewo vanhu vakavandudzika kuti vagone kuitawo macontributions mukati memafambisirwo enyika, mukati memafambisirwo emaorganizations akasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti mudzidze pasi pechirongwa ichi?
Ndakatarisira kudzidza kubva kune vamwe vangu vari kubva kunzvimbo kana nyika dzakasiyana-siyana munzvimbo yeAfrica, kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei, uye tingashande sei tese pamwe chete kuti tivandudzike sevechidiki mukati menyika dzatinobva. Chechipiri, ndiri kutarisira kudzidza kuti vanhu vemuno muAmerica kuti nyika yavo isvikewo pairi nhasi vakazvigona sei uye isusu tingaitawo sei kuti tisvikewo pachikamu kana kuti palevhel yavari senyika yeAmerica. Chechitatu chandiri kutarisira kudzidza ndechekuti ndingaitawo sei kuti ini semunhu wechidiki ndivandudzike pakutungamirira, ndivandudzike pakuvandudzawo vamwe vangu, kana kuti ndingaite sei kuti ndigone kuvawo muenzaniso wakanaka weutungamiriri.
Ndeapi mamwe mashoko amungada kusiyira vechidiki tichitarisa upenyu hwenyu kubva kwamakabva nekwamava?
Isu sevechidiki ramangwana riri mumaoko edu, uye kuti nyika dzedu dzibudirire, kuti kwatinobva kumakomuniti dzakasiyana siyana kuti kumhuri dzedu kubudirire zviri mumaoko medu, nekuti tisu ramangwana renyika, tisuwo zvakare ramangwana rekwatinobva kana kuti kwatinoshanda. Saka isu sevechidiki tinofanira kumira pamukaha kuti kana zvinhu zvichioma, zvichirwadza, zvichirema, isu sevechidiki tinofanira kuwana masolutions anoadresa zvinhu zvakaoma zvatinosangana nazvo. Ramangwana riri mumaoko evechidiki, saka tinofanira kuzvivandudza, tinofanira kuva necommitment yekuti tigadzirise panoda kugadziriswa.
Panhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navasimba rashehunzwi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndinokutendai vatere kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Notenda Taboka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum. Nhasi tichinzwa kubva kuna mufundisi Forbes Matonga vekereke United Methodist Church pamusoro pezvinorehwa neshoko dzvene panhau yekusanaya kwemvura kana kuti drought, tichienzanisa nemamiriro ezvinhu pari nhasi.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadi vajonga, tinoda kuti tikutendei nechirongwa chenyu chekuda kunzwa kunzvera kuti shoko raMwari rinoti kudii, tichiona mamiriro aita kunze, tichiona zvekare nyaya yedrought yakonzera kushaikwa kwezvekudya munyika dzakati kuti muno muAfrica, asi kunyanya-nyanya kuchamhembe kweAfrica. Chekutanga vajonga ndechekuti vanhu tinoda kuti tinzwisise kusika kwaMwari. Saka tinoda kuti muone kuti manzwisisire echiKristo nechiJudha akatarisa nyika. Nyika inoresponda mubehavior dzinoitwa nevanhu. Mwari anoti mukateerera mirau yangu ndinokomborera nyika yenyu, mukarega kuteerera mirau yangu nyika yenyu inoshurikidzwa. Tichidzoka zvekare muna Genesis imomo, munoona kuti minzwa nerukato zvakamereswa seresponse yekutadza komunhu.
Tiri kuona zvamuri kutaura mufundisi muna 2 Samuel verse 21. Pari kunzi kumwe kusanaya kwemvura kana drought mutongo waMwari. Tingati heri zviri kuitika izvi mutongo waMwari?
2 Samuel wamuri kutaura panyaya yamakota inyaya iyo vanhu vaSauro vakaenda kodeura ropa revanhu vakanga vanzi naMwari musauraya. Saka vauraya vanhu ivavava, Mwari akapanicha nyika Israeri, ikaita makore matatu kusina donwe remvura, kusvikira mambo David azoenda kobvunza kuti ko chii chiri kukonzera izvi. Mwari vanomudza kuti no, zvakaitwa zviya zvekuuraya vanhu ava handizvo zvandakanga ndataura, enda handizvidi, ndozvapa kuti tive tiine drought. Saka clearly zviri kurakidza kuti pane zvivi izvo Mwari vasingade. Zvivi izvozvo tikazviita zvinoafekta even nenature ende Mwari vanotimutsira vanotipanicha nekuda kwezvivi zvatinenge tichiita. Iye zvino pasi rose kunyanya nyanya iyo mu Western world ukaona zvimwe zvezvinhu zviri kuitikamo haufunge kuti zviri kuitwa navanhu. Zvinosanganisira mukatarisa human sexuality, mukaenda mukanotarisa dzihondo, mukaenda mukanotarisa izvo zviri kuitika kunana Israel ngubombana kunenge kuchiitwa kudeuka kuri kuita ropa pamwe pacho at times indiscriminate vakungokanda mabhomba nemabhomba vachiputitsa and so on. Mwari havafari nezvinhu zvakadaro ende Mwari vanotipanicha nezvinhu zvinenge zvakadaro. Mukazotarisawo kune dzimwe nyika mukaona zvamuri kuita sekune zvinhu zvemanga manga, maabuse yevana, marepe kuti unonzwa zvichinzi mwana ane 3 years arepwa nemurume mukuru. Isu muchivanhu for example taiti anonzi makuna kuna hazviitwe. Ukaona izvo zvinotonzi mwanakomana naamai vachata varoorana, uchinzwa zvekare zvichinzi mwanasikana wechirungu kuaroorana nembwa yake, ese iwayo tsvina dzemhando iyoyo iyoyo. Zvinoafekta hasha dzamwari kuti dzidzike pavanhu. Saka misika inzwa yekuita temba nebalance of nature nemamorals edu akanga adzikira, nyika haimire zvakanaka. Saka uchizoona kuti ukazoenda kuna Isaiah anoti Mwari vanoti kana vanhu vangu vanodanwa nezita ravangu vakapinduka vakarega zvinyangadzo zvavo, ini Mwari ndichavaregerera ndorapa nyika yavo. Saka you can see kuti pane ukama pakati pezvinoitwa nevanhu neMwari minduro yake nenature, nepamusana pekuti zvinhu izvozvo zvikarasana Mwari vanotsamwa ende vanosenzesa nature kupanicha vanhu. Saka tiri kufungidzira kuti madraut mamwe ari kuitikika nezvose zvatiri kusangana nazvo izvi ichokwadi zvine chekuita nekuti vanhu hatiteerere Mwari. Nyika inei, we are my stewards of this earth. Tinofanira kuchengetedza nyika dzedu, tinofanira kuita make sure kuti nyika iyi muchadenga mune zvinogaramo zvakaiswa naMwari, muvhu mune zvinogaramo zvakaiswa naMwari, panyika pane zvinogara zvakaiswa naMwari, mumvura mune zvirimo. Saka zvose izvozvo izvo vajonga hazviite kuti Mwari musiki wenyika iyi arambe akanyarara, anoshatirwa.
Tinotenda mufundisi Forbes Matonga veUnited Methodist Church muchirongwa chedu chezvechitendero. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mumusha wesangano revatsigiri venhabvu munyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association muri kubvira moto muine zvikwata zviri kurwira utungamiri wesangano iri, zvese zvichiti zvakaiswa panyanga namushakabvuva edimboma Nyatanga avakavamba sangano iri. Michael Kariati anotitaurira kuti musangano iri mamira sei svondo rimwe chete vanyatanga vachangobva kuradzikwa.
Sangano iri rapaturana kuita mapato matatu ese ari kuti akatambidzwa chimuti chekutungamira gungano iri namushakabvuva Nyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest svondo rapera. VaAdamso Mukwasi vanoti vakatambidzwa utungamiri navanyatanga pamusangano wavakaita makore mashoma apfuura, asi zvanga zvisingaite kuti vatore matomhu iye muridzi wemunda achiripo.
Tinda mukuru wavo vese masapotazi eZimbabwe panyaya dzekutungamirira izvi zvakauya mushure mekunge tagara pasi nakambengari mukuru the late Edi Mboma Nyatanga makore mashoma apfuura. Saka patakagara pasi takaita komiti yatakambounganidza ina vamwe vakatozoshaika. Saka ndakaona kuti ndini ndine mukana wokugadzirisa zvinhu sokuvapo kwandaita chaakutofamba chitima.
Vaimbove mutauriri wesangano iri muna 2003 vaMathias Kufandirimbwa vanotiwo vakapiwa basa rekugadza utungamiri hutsva navanyatanga, utungamiri hwacho huchifanira kusanganisira ivo nevamwewo vaive nhengo dzesangano iri Mazuva ekutanga
vese vatanga varipo vatongori ma board members nekuti ma founding values e Zimbabwe National Soccer Supporters hakuna umwe munhu angabve kwachati kubona zuro kusvika nhasi kuti isusu tiri kuti vatanga tinavo patakatsvadza tsotso dzokubatidza moto tikavesa moto tikaisa mvura tikapambira sadza varipo hati zvatikuramba ndezvekuti vanozongwanikwa pakupakura sadza rato ibva kuti ndasekta chino ndacho
asi sachigaro wesangano iri anozivikanwa neruzhinji vachama mushamaidze vanoti ivo ndivo chaivo vakagadzwa navanyatanga pamabiko akaitwa pamberi peruzhinji muna 2019 around April, if I'm not mistaken,
Yopakauya Association. We took over from Boma. Tikaita inonzi launch ZNSSA. We did it in 2019. And then Boma was there and he actually passed on the baton. Kwativi. Akatakomana inini basaenda kura. I'm giving this baton to the young people.
Vanoti ino haisi nguva yokakavadzana asi yekufambisa bhora mberi zvekuti vari kusevedzera musangano wechimbi chimbi nevese vane chido nesangano iri kuti rienderere mberi nebudiriro.
Ini ndinokurudzira zvangu kuti gentlemen, patinoti tiri kuita mameeting ayo, please come. Moya motanza muri ma members then you air your views tiri pamwe chete because tinoita ma meetings on a monthly basis we have our meetings saka vanhu kana vasingauye vachii air ma views avo kana zvekuti tisakubve mumukuru wacho tinomuchuza from who asiri kuuya kumeeting these things hachimbodi kurambirwa nacho because hachina kana mari iripo ndezvekuti tifarisha ndezveentertainment
asi vaimbove munyori mukuru weZNSSA vakei muzuva vanoti vatsigiri venhabvu ava vanofarira kutsvaga bumbiro remutemo resangano iri votevera zvirimo kana izvaramba votanga rimwe sangano nerimwe zita vanyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare svondo rapera vakasiya madzimai maviri nevana gumi nevashanu sangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association rakavambwa makore makumi maviri nemana apfuura navanyatanga pamwe namushakabvu vaColeman Majaya vakazotsvagawo vamwe vekushanda navo zvichakadaro mitambo yeCAF Sulaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera yakadai Manika Diamonds 0 Dynamos 0 Green Fuel 1 Yada 0 Highlanders 1 Wange 0 Capes United 2 Chegutu Pirates 1 Mutambo uyu wambomiswa muchure mekunge vatsigiri veChegutu Pirates vatanga kukanda zvinokuvadza munhandare vachinyunyuta nemabatirwo epembe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Tinotenda Michael tichitendawo kune vezvikwata zvabudirira tichitarisirawo kuti kune zvikwata zvakundikana kana zvaita mangange aiwa zvicharodza mapfumo kuitira svondo rinouya sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi vashandi vehurumende vanobatana nevamwe venyika dzemuafrica kucherechedza zuva revashandi vehurumende vemuafrica reafrica public service day vachichema kuti mihoro yavo nemashandiro zvifambidzanawo nevamwe vemuafrica bato recitizens coalition for change riri kufanira kutungamirwa namuzvinafundo Wilsman Ncube rinoburitswa muhofisi yekubulawayo nebato remdc riri kutungamirwa navadouglas monzora dzimwe nhengo dzesangano revatsigiri venhabvu munyika rezimbabwe national soccer supporters association dzorwira utungamiri hwesangano iri svondo rimwe chete vakaumba sangano iri mushakabvuva edimbo manyatanga vachangovigwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina Standekile Musanga
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.